Saka nanhasi wafamba tikasangana business, government nelabor. Nyaya huru yanga iripo ndenyaya yekuoma kweupenyu nenyaya yekuchinjwa kwaitwa mari. Saka tawirirana kuti tipe mashoko kune vatatu venhau ekuti zotawirirana kuti tese tiendese nyaya yekukabhineti tichivaonesa kuti munhu wese vemabhizinesi vari kuchema, vashandi vari kuchema nekuti havana kubvunzwa pakaitwa mutemo weSI 142 wekudzoka kuzim dollar. Saka tapa minista kuti vaendese kukabhineti next week vachizivisa kabhineti kuti vanhu vari kunyunyuta uyezve takurudzira kuti dai zvaidzira mutemo iwoyo wambomiswa. Tatanga kutsvaka kuti ndechipi chingaita kuti nyika iende mberi tichisa musoro pamwe chete.
Asika mutungamiri wenyika ari kuti izvakaitirwa kurerutsira imi vashandi nekuti vamwe muzvitoro ava vanenge vangova kuramba mari dzemaRTGS dziri kutambiriswa vashandi vakawanda.
Mushandi haana kana chimwe chete chairutsirwa nokuti mari yese yatanga takachengeta yemapenjeni yakatopedzwa zveke chipiri. Imwe yakapera muna 2008 iko zvino tapedzerwa zvemari dzese dzatanga takachengeta dzemapenjeni hadzisina uremu. Takajirwa zvemari dzedu masalari muna itambira $500 iko zvino akutotambira kuma 35 nekuma 45 $. SI 142 haina chayataura pane zvashandi maringe nekuti compensation iyo ichabva kupi yekuluzwa kwaitwa nevashandi kakapetwa kakanyanyisa zvakapetwa kakanyanyisa. Saka hatina chedu pa SI 142. Ndiyo message yatichiudza minista kuti dai vakatanga vatibvunza takagara pasi takawirirana kuti tinoshandira mushandi nechitinoshandira nyika ndechipi. Saka hatina chedu ndokuti saka vashandi vari kutipusha vachitisundumidza kuti muri kunonoka kuti tiende kustrike nekuti vashandi vari kutambura.
Vamwe vapinda mumusangano wanhasi ndivanani?
Musangano wanga une ministry officials wechiita zveminista welabor nemadeputy minista weagriculture nevemabhizimusi weMCOL ZFTU ZCTU neApex Council semapindiro etinoita musangano weTNF kuti vashandi vemapoka evashandi negovernment nevemabhizimusi.